Aiwa, chokutanganisa kuti vamunangagwa hafani kuva nedambudziko rokuti pane political party opposition yafomewa, because maZimbabwe ane kodzero pamutemo yokufoma mapolitical parties avo avanoda. Plus vamunangagwa somunhu mukuru anofanira kuunderstanda futi kuti zvimwe zvinhu zvinenge zvichinzi zvaitwa navamugavi zvaakunetsa, nokuti vamugavi vane makore 94 ka. Munhu ava mukuru kusvika pavakabva muna 2017. For the past 5 years pane umbowo hwokuti zvimwe zvinhu zvaanga zvaakuitwa zvichinzi zvichiitwa namugabe havasivo vanga vakuita, nokuti vakura vamutana. Saka vamunangagwa vanofanira kunzwisisa nevanhu vezano kuti vamugabe vanenge vatiwo munhu akakechiwa nomukadzi wacho. Munhu ari kuita zvinhu zvezvi zvizhinji mukadzi wacho nevazukuru vacho vanazhwawa. But zvakadaro futi mukadzi wacho iyeye vamai mugabe nanazhwawo nevamwe vane kodzero yavo yekufoma mapolitical party, vane kodzero yavo yekuopoza zano. Ndiyo dhemokrasi iyo. Saka vamunangagwa vafanira zvokuti nyika yedu inyika yamambo monaki isingakritisaizwi, isingakwanisi kuongororwa vana vana kodzero dzavo. But zvinyaya zvokunangana navamugabe, vamugabe munoti vachienda kupi? Vanofanira kuti vanzwisisa kuti vamugabe vakura.
Asi iro bato reNPF iri ringakonzere matambudziko here kuzanu PF varwanyi?
Rinokwanisa kukonzera matambudziko kuzanu nenyaya yekuti rine vanhu vari muzanu vakati wandei, and nenyaya yekuti mabvisirwo acho akati kwavamugabe hatisati taziva kuti matunhu avo avanga vagara vachidiwa vamugabe vakafanana nemashonaland provinces zvinorevei mumusangano wezanu. Plus tinoziva kuti the social base kana kuti kumusha kwezanu kwayanga yakadzikamidzi katarira maoutcome elections e2000 chaiyo tiita pa2008 zanu payakapotsa yadyiwa neMDC. Maprovinces emashonaland central, mashonaland west nemashonaland east ndo akanyanya kusara akabatana nezanu, kusanganisirawo nemidlands. Zanu itosara ine some seats. Saka inokwanisa kukonzeresa nokuti hatisati taziva kuti zvorevei vanhu vemashonaland provinces bevamwe vakati wandei munyika vanga vachida vamugabe zvakanyanya zviya kubviswa kwavakaitwawo muzanu. Noti musangano mavo zvinorevei kuti patinoenda pamaelection kunokwanisa kune vanhu vakatotsamwa kuti mudhara wavo akabvisirwei muzanu noti munyika. Saka zvinokwanisa kukanganisa zanu patinoenda paelection kuti vhoti yezanu inokwanisa kuva divided. Vanokwanisa kuti vanhu kwavachitodyiwa maelection mane. Election iwaya 2018 akaitwa pasina ichitsotsi, pasina zvokubiridzira. Zanu inokwanisa kudyiwa maelection iwaya. But zanu iri kuronga mukatarira nonga manzwa vati kune delegation yekurussia yauya muzimbabwe inotungamirwa navalavrov inonzi iri kuda kuita nezvemining kunana Dawendale nekugreat dike. Chinhu chikuru chiri ipapa ingozi nyaya yemining. Yes, mining vari kuda kuzopuwa mamining concession but vachanzi nerteni muchaunza chii. So marussians inoita basa rekuinterfere maelections omunyika dzakawanda wanda kusanganisa neamerica. So marussians zvaanokwanisa kunge achiita kugadzirisa kuti sarudzo dzemuzimbabwe dzichabiridzirwa sei kana kuti vachaita kuti zanu ihwine sei zvechitsotsi.
Mubvunzo wekupedzisira, ko iwo mashoko ekuti vamwe vashandi vavamugabe kublue roof uko vakambobvunzurudzwa nevechiuto kana kuti vaive military intelligence munoaonawo sei?
Zvinhu zvakashata hatingatarisiri izvizvo. Munoenda kundobvunzurudza vanhu vashandi vekumba kwavamugabe nenyaya iyi, vanhu havabvumirwe here kuita? Vamugabe havana mhosva yavaita. Ndechinhu chikuru chatofanira kuona ipapo, chinofanira kuzikanwa namunangagwa kuti haisi mhosva kuti vamugabe vasapota here opposition political party. Zvinhu zvinofanira kuti vanhu kwazviri nomao, zvinhu zviri wrong. But dambudziko rataita nderekuti vakomana ava vanofunga kuti havafani kuopozwa, vakomana ava vanofunga kuti havafani kuongororwa. But pamusoro pazvo nyaya yemauto kubva vamugabe ndo vakagadzira ndo imwe dambudziko rakaitwa navamugabe, nekuti nyaya yemauto kupindura munyaya dzepolitics chinhu chisingafanikiri chiripo. Ende tinotonzwa kuti kunana chinhoi tachinzwa pastudio sezvo kunana chinhoi vari vatotanga kuchidzira vanhu vachiti maindi vei mumusangano wakaitwa neMDC. But tinoziva kuti vakomana veanu vakatodeployiwa across the country, vanoita basa ravo rokuchisidzira vanhu, vanoita basa ravo recampaign, ende ndo vachashandiswa nehurumende yezanu kukanganisa nokubira sarudzo kana kuita kuti sarudzo dzisaitwa zvakanaka. Saka maitiro eanu iwaya emilitary anofanira kuongororwa zvakasimba nevanhu veopozisheni vakasaivongorora maitiro eanu kuti roye anu iri papi panyaya dzokuchisidzira vanhu, panyadzo kurwana maelection nyaya dzeBVR iyei kuti anenge ane software yacho neserver ndiani sarudzo dzomuZimbabwe dzatinoita mugore rino dzinokwanisa kunge dziri sarudzo dzichabiridzirwa zvisati zvamboonekwa pasi rino.